Ndapuwangwa dikidiki yekuziviswa kuti zvanga kune press conference yavanga vachiita ndezvanga zvakandibatawo handakwanisa kuendako ndezvino handisenda natoziva kuti vataura kuti chii ndiringonzwa ndandinonyanya kunzwa ndechekuti vati vamwe vakuru vevashandi vekanzuru vatangati vamita basa ngavadzoke pabasa ndozvandiri kunzwa pari zvino handina chati chanyorwa chandingabate kuti ichi ndochataurwa
ko kana vatora danho iroro imimi muri kuitawo sei sekanzuro
pari zvino ndingaite chimbi chimbi yekupindura nyaya iyi ndisati ndaona tsamba yavanyora regai nditange ndaona tsamba yavanyora ndione kuti vanyora kuti kana ndonge vanyora tsamba
asi zvikonzero zvei zvanga zvaita kuti mumise vanhu ava basa
pane zvanga zvichiitika zvatanga tanyorerana navo zvatanga tichitarisana nazvo saka ndofunga iyoyo ingave imwe nyaya yakatozvimirira yega ende ine zvikamuri kamuri zvayo zvatingakwanisa kupinda nazvo pamepo
asi manga mavasuma here vakasuku here kuti maakumisa vanhu ava basa
hatisumirwe kuvasuma taane dambudziko iro rekuti zvimwe zvinhu zvatofanira tichizvitora pachedu taane tarisiro nefungidziro yekunge chakati tofanira kunge takumbira mvumo chakati tofanira kunge takumbira mvumo zvatinobvumidzwa kubva pamutemo regaiti zviite pamutemo